sino urombo kuti vachimombe vangabuda ni kutoro kwakadaro chiri kiye kumunhu wese ari muZimbabwe kuzva kuti NDC ina maproblems ikozvino ina mafactions akawanda saka kunetsana kurimo kunoita kuti vanhu vange vachipisana saka isu hatishamishi nezvaitwa kushopu yavachimombe isu hatina chikonzero chokuti tingave tichigwana vanhu veMDC ikozvino hatina kana vanhu veMDC ndo vanotogwana isu sezvakaitika kubudiriro sezviri kungoitika munyika mese hatinei nezvakaitika ikoko tino urombo kuti vakapisigwa shopu but tozvinoita zvinhu zviri zvepolitics but kuti changokangaisika chete chezviri vaitwa nezano handioni kuti zvinenge zvinhu zvakati twasa tine machallenges edu sezvandongotaura mazuva ese kuti isu toda kuti timobilize vanhu kuti vatsigire blueprint yedu kuitira kuti vanhu vawane mabasa uye indastry dzedu dzikwire nemamainds edu aproduce zvinhu zvinobatsira vanhu saka iko zvino hatimbofungi nokugwana munhu togogwirei navo hapana chavatiita saka ndiri kuti vanhu vezanup f kumashonan centra vangava vari vanhu vangada kunetsana navachimombe ndisingazivi vedu zviri paground but handifungi
iwo mashoko aya munoona aine zvaangakanganisa here kubato renyu
hakuna chinhu zvinombokangaitsika iko zvino ndingati vanhu vedu vezanup f iko zvino vari focus neblueprint yedu iko zvino saka izvi hazvimbofaniri kuti affecta in terms yamaoperations edu uyezi tiri kutarisira kuti neblueprint yatinaiyo zimase tinofungira kuti 4 years hatinadzo kubva iko zvino kunosvika mu-2018 ikonomi yedu inenge yatoita improve kana tikangoramba takashinga uye takafocusa sezvatiri kuita namazuva.